Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 8/2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sesiti zvinogona kuva zvisinganyatsofamba zvakanaka kutora mari dzemaratepayer wopayer for conference yenyika yese.
Hurumende inombofanotora matomo ekutungamira kufambiswa kwemabasa mukanzuro yeguta reHarare pamberi pemusangano mukuru weSADC Summit uri kutarisirwa kuitwa muZimbabwe mwedzi unouya. Muzinda weAmerica muZimbabwe unobatana nesangano rezvemitambo yekuvaraidza veruzhinji reJubilika Dance Trust muchirongwa chekudzidzisa vaimbi vemusambo wehip hop muZimbabwe mukushandisa musambo uyu kudzidzisa magariro evanhu akanaka. Varwere vezvirwere zvegomarara vakawanda vobuda munyika vachinorapwa kuZambia kunonzi vari kubhadhara mari shoma kana zvichienzaniswa nemunyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuna kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inonzi yakambotora matome ekutungamira kufambiswa kwemabasa mukanzuro yeguta reHarare pamberi pemusangano mukuru weSADC uri kutarisirwa kuitwa muZimbabwe kubva musi wa14 kusvika musi wa18 Nyamavhuvhu. Hurumende inonzi yakatora mabasa anosanganisira kugadziridzwa kwemigwagwa mikuru yemuguta, kutakurwa kwemarara pamwe nekutakurwa kweveruzhinji. Izvi zvinonzi zviri kusvikawo pakuti hurumende inge yakatotenga dzimotokari dzekutakura marara dzinodarika zana. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekuburiswa kwemashoko Dr. Jenfan Muswere kanawo munyori mukuru mubazi ravo Vanik Mangwana kuti tinzwidivire hurumende panyaya iyi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatodoma komisheni iri kuferefeta nyaya dzeuori pamwe nemashandiro ekanzuro yeguta reHarare kubva muna 2017 kusvika pari nhasi. Asi kanzuro yagara zvayo ichishoropodza hurumende nekwainoti kunonoka kugovera mari dzebudiriro yematunhu kana kuti devolution funds, ichiti ndizvo zviri kukanganisa mafambisirwo emabasa muguta iri kuti zvinge zvichiitwa nenguva. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata meya veguta reHarare vaJacob Mafume avanotenda kuti ichokwadi kuti hurumende ndiyo yave kutungamira mamwe mabasa emuguta.
Maitikiro azvinoita ndezvekuti kana kune major conference kana kuti a major sporting event, infrastructure yemaguta anohosta event anoshandwa nehurumende tichishandisa national budget. Saka sesiti zvinogona kuva zvisinganyatsofamba zvakanaka kutora mari dzemaratepayer wopayer for conference yenyika yese. Saka hurumende iri kugadzirisa maroad, iri kugadzirisa mafacilities achange achishandiswa nemavisitors pa international conference iyi. Saka ndizvo zvinoitika nyika dzese. South Africa payaita World Cup, cabinet chaiyo ndiyo yaitoronga kuvaka mastadium nemabus stop nepachagara vanoshanyira. Ndoo zvakangofanana nezviri kuitika muZimbabwe. Kana SADC iri kuuya kwechinguva ichi, hurumende ichange ichibata basa nesimba kuitira kuti mavisitors ange achigara zvakanaka uye vachishandisa budget renyika.
Saka mari dziri kubhadharwa nevagari dzinozoita basa rei vaMafume mukanzuro?
Mari dzevagari vemuHarare ndidzekugadzira marodzi ekumba kwavo dzekutakura marara nezvimwe zvatinenge takaisa mubudget. SADC Summit yanga isiri mubudget yeCity Council, SADC Summit iri mubudget rehurumende. Saka isusu tinotambira kubetserana kwatiri kuita nehurumende kuti tigashire mavisitors edu muna August.
Ko imi sekanzuru mune zvamuri kuitawo here ipapa pabasa iri kana kuti mangosira zvese kuhurumende?
Panoitika humwe newowo uri kutambirwawo unotsvagawo paunobata napo kushongedza musha. Nokuti paunenge wadaidza vamwe kuti ngatiitei humwe kuno, haufanirwi kuzogara iwewe woti zvichaitwa nevakwaba mukuru kana kuti nevakwasekuru nevavakidzani. Nesivo seguta reHarare tiri kushishi nebararamhanya kuti tigadzirisewo musha wedu unge wakashongedzeka panouya vanotishanyira. Tiri kufambawo tichiita kuti pawanike mvura, marara atorwe, nekuchengetedzawo nzvimbo dzedu dzakanaka dzichava idzo dzinofambirwa nevanenge vatishanyira. Saka mushandira pamwe toona kuti tosvika papi, topfuurira mberi chero mavhizita aenda, kuti tirambe takashongedza musha wedu unge wakanaka.
Vanga vari meya veguta reHarare vaJacob Mafume vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabatawo mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba kuti tinzwewo maonero avo padano rehurumende iri.
Kana tichitarisa mushandiro unoita makanzuru, maprovincial government nenational government, wanofanirwa kunge wachidyidzana sematie ari matatu ehurumende. Zvichireva kuti kana paine urongwa hunobata nyika yose, hurumende yepamusoro national government neprovincial wanofanirwa kunge vachisimbaradza kushanda kwemalocal authorities, zvisingarevi kuti national government inotora mabasa anofanirwa kunge achiitwa nekanzuro. Izvi zvinozobudisa muono wekuti kutadza kunoita makanzuro edu kumwe kwacho kunokonzereswa nenational government inenge ichida kubudisa kuti makanzuro haakwanisi kuita mabasa. Ivo varivo vanenge vachiramba kubudisa mari yekuti makanzuro ashandise. Ngekuti iko zvino tinenge tave kushama kuti ko idzo mari dzekutenga matragita, mari dzekutenga mimwe mishini yave kushandiswa kugadziriswa migwagwa nezvimwe zvose iri kuwanikwa kupi? Iwo makore ese aya vagari vachingochema chema tichitaura kuti makanzuro edu haana kapasiti yekuita mamwe mabasa.
Asi munoona here imi zvakanakirawo vagari izvo zvaitwa nehurumende izvo?
Chinhu chakanyanya kukosha panyaya yezvinhu zviri kuitika ndechekuti tinofanirwa kurarama tichiteedzera zviri mubumbiro redu remutemo senyika. Constitution yedu inoti panofanirwa kuve nemutemo wedevolution. Mutemo wedevolution unotoratidza pachena kuti masimba anofanirwa kunge akaturumirwa kubva kunational government achiunzwa kumalocal authorities nekumaprovincial councils. Zvinoreva izvo kuti pari zvino hatifanirwi kunge tichitaura kuti hurumende yatora kuita kunge emergency. Zvaizivikanwa makore mairi kana matatu adarika kuti gore rino kuchawe neSADC Summit ichaitirwa muZimbabwe. Izvozvo dai constitution yedu yakateedzerwa, iko zvino tine actual parliament yedevolution.
Vanga vari mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunhare muHarare neStudio 7. Muzinda weAmerica muZimbabwe wabatana nesangano rezvemitambo yekuvaraidza veruzhinji reJubilika Dance Trust muchirongwa chemasvondo maviri chekudzidzisa vaimbi vemusambo wehip hop muZimbabwe nokushandisa musambo uyu nechinangwa chekuti vanhu vagare zvakanaka uyewo kuti vaimbi ava vavanewo cheuviri kubva mumusambo uyu. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa ichi chiri kuitwa pa Zimbabwe College of Music uye chiri kupindwa nevaimbi vemusamboi hip hop vana vakabva kuAmerica. Vaimbi ava vari kupa ruzivo rwavo kuvaimbi vemuZimbabwe. Mumwe vaimbi vakabva kuAmerica, Lady Beast, ari kukurudzira vasikana nemadzimai kuti vasatyire kure kupinda muhip hop.
If you consider yourself to be an artist or a dancer, that shyness, it's going to minimize the more that you put yourself out there.
Kutamba kunobatsira kuti munhu asafunganya zvakanyanya. Asi ndinoona sekuti vamwe vanonyara. Kunobatsirawo kuti muviri usimbe. Ndinokurudzira vasikana kuti vasadzivisa matarenda avo ekutamba kuti aonekwe.
Wechidika noimba musambo wehip hop, Kelvin Chidarara, uyo angari po pamusangano wanhasi, aratidza kufarira zvidzidzo zvavari kuwaniswa pachirongwa ichi.
Chirongwa chakanaka zvisingaite zvinokuti chakutibatsira isusu vechidiki like my hip hop artist in Zimbabwe. Chatibvurira madhoo akawanda. Hatichaswere tiri mumastreets tichiita zvisina basa, takuita something zvinovaka, izvi zvichikudzidzisa zvemental health nezvimwe zvinhu zvakawanda zvatingosangana nazvo.
Mumwe muimbi, Michael Musekiwa, anoti mufambo uchiripo kuti nharaunda kunyanya vabereki vagamuchire kuti kuimba musambo uyu kunogona kuraramisa vechidiki.
Inini pachizvangu ndotoita zvokutogadzira music sebasa. And zvakatotora time kuti vabereki vanyatsozvigamuchira kuti ndozviri kuitwawo nemwana wedu. But zvinhu zvekuti maprogram akadai anobatsira kuti vabereki pavanoonawo kuti US Embassy iri kuita involved maprogram akadai, muna kutomukira atone manotebook atori serious, zvinoitira kuti vachinje mindset yavo, vanyatsoona kuti aiwa pane zviripo ipa.
Asi musambo wehip hop unotsoropodzwa nevamwe uchinzi unokurudzira kunyombana, kutaura zvinyadzi uyewo kudzikisira madzimai nevasikana. Asi mukuru wezvirongwa kuJubilee Dance Trust, Vaplot Mako, vanoti zvizhinji zvakanaka zvinounzwa nehip hop.
Hip hop itsika ine kurama kwakawanda. Saka ndichitarisa muZimbabwe munomu, hip hop yedu zhinji ine zvakawanda zvainokurudzira zvakanaka. Zvashoma hatisati tambonyanyinzwa hip hop yakawanda inenge ichitaura zvinotsverudza. Vechidiki vazhinji vatiri kuteerwa maredhiyo. Vari kuteerwa muredhiyo, vatoteerwa mudzimba nenyaya yekuti hip hop yavo inenge yakachena. Iri kutaura zverudo, iri kutaura zvemagariro, iri kutaura zvekuoma kwezvinhu nekunaka kwezvinhu neshure yevana vechidiki.
Mushandi wekumuzinda weAmerica muZimbabwe, Vabutolezwe Nyati, vanoti vaimbi vechidiki vakawanda vachadzidza zvakawanda kubva muchirongwa ichi.
You know, musicians historically have used hip-hop to spread messages of peace, love, community building, social cohesion. That is what we want to see happen also in Zimbabwe.
Pamwongo wechirongwa chedu ndepekuti tinoda kudzidzisa vaimbi ava pamusoro pekukosha kwemusambo wehip-hop mukukusha mashoko ekupedza mhirizhonga mune zvakanaka, kusimudzira nharaunda uye kuwana chouviri nekuimba musambo uyu. Semuzinda, tinovimba kuti donzo redu richazadzikiswa.
Nyanzvi dzehip hop ina dzabva kuAmerica dzinoti Lady Beast, D1, Nick Neutrons naKatrishi Rao dzichange dzichidzidzisa vese vane chekuita nehip hop pamusoro pekubika mumanzi uyu, kutamba uye kuwana chouviri kubva pamusambo uyu. Pane zvizvarwa zveZimbabwe 75 zviri kupinda muurongwa uhu. Vanhu vanodarika 300 kubva kumativi ose enyika vanonzi vakanga vanyorera kupinda muurongwa uhu, asi vechidiki 75 chete ndivo vakabudirira kuwana mukana wekupinda muchirongwa ichi. Musi wa19/10 kuchaitwa mutambo wekupeta zvidzidzo izvi, apo vaimbi vemuZimbabwe vacharatidza matarenda avo uyewo kuratidzawo veruzhinji zvavanenge vadzidza muchirongwa ichi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Kuchanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika. We'll be right back.
tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weChina Xi Jinping vakurudzira nyika dzine masimba pasorose kuti dzibatsire kumutsiridza kutaudzana pakati peRussia neUkraine. Vachi vataura mashoko aya pamusangano wavaita nemutungamiri wehurumende yeHungary vaViktor Orbán. Vaorbán vaita rwendo rusina kutarisirwa kuChina nhasi mushure mekuita dzimwe nzendo dzakadai svondo rapera kuRussia neUkraine kunokurudzira nezvekuunza runyararo mushure mehondo yadarika makore maviri. Nekuda kwekukwira kwemari dzinobhadhariswa varwere vegomarara muzvipatara zvakazvimirira zvemunyika, varwere vakawanda vegomarara vanonzi vave kuyambuka Rwizi Zambezi vachinorapwa muZambia, umwe vanonzi vari kubhadhariswa mari dziri pasi zvikuru. Izvi zvinonzi zviri kuwedzerwawo nedambudziko rekuti michina yekurapa magomarara iri muzvipatara zvehurumende zvemunyika yakafa kare kare. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Vafinias Ushe vanoti mbuya vavo vakaguma vanogurwa gumbo raiva ravhiringidzwa negomarara kuChikankata Mission Hospital kuLivingston kuZambia mushure mekunge vakundikana kuunganidza zviuru zviviri zvemadhora ekuAmerica $2,000 zvaidiwa nechipatara chemuHarare chakazvimirira vachiti mari dziri kutarwa nenyanzvi dzinorapa magomarara dzemunyika hadzibatike zvachose.
Ambuya vangu vaisvika pastage yekuti vaifanira kuamputate muzimba Zimbabwe mafees aichajwa amputation avanga vasingakwanisi kuwana mari yacho, so vakatozokwira bhazi kuenda kuZambia kuChikankata Mission ndiko vakanoamputatwa ikoko.
Izvi zviri kuwedzerwa nekuti zvipatara zvehurumende zvinofanira kunge zvichibhadharisa mari dziri pasi hazvina zvikwanisiro zvekurapa magomarara. Mukuru wechikamu chinoitwa zvidzidzo zvakanangana nezvirwere kana kuti Department of Chemical Pathology pachikoro chikuru cheUniversity of Zimbabwe School of Medicine muzvinafundo Hilda Matarira vakurudzira hurumende nevakuru vemaindasitiri emunyika kuti vaite mushandira pamwe wekuvaka chipatara chakanangana nezvekurapa magomarara chete. Muzvinafundo Matarira vaendera mberi vachiti varapwi vazhinji vanozoenda kuchipatara denda ratofamba nemitezo yese, izvo zvinozoita kuti zvivadhurire kuzorapwa. Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzuri vanotsinirawo kuti kurapwa munyika kunodhura vachiti zvinhu zvose zvinoshandiswa panguva yekuvhiya varapwi nemamwewo maoperation zvinotengwa mhiri kwemakungwa kwachishandiswa madhora ekuAmerica. Asi gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshura vanoti hurumende ine chido chaizvo chokutenga mishina yokupisa nekurapa magomarara akasiyana siyana kana kuti radiotherapy machines, asi vanoti panofanirwa kutanga pambopi wadzidziso inenge iri pamusoro pemashandisirwo emishina yacho isati yatengwa. Dr. Mombeshura vanoti dzidziso iyi ichange yakanangana nenyanzvi dzinorapa magomarara kana kuti radio oncologists.
Oncologist is a subspeciality inongofanana nekuno specialize kuita surgery kana colon, takes another 4 years one with medicine. So we need to train more of those radio oncologists so vanokwanisa kurapa cancer vachishandisa mamachines. Ndo patoenda kuti now we can open another unit, now we can open another unit.
Nyika yeZambia yakatovaka chipatara chinorapa magomarara chete zvekuti zvizvarwa zviko zvinotorapwa pachena. Chero zvazvo vanobva kunze kweZambia vachibhadhariswa miripo kuti vakwanise kurapwa, mari dzavanobhadhariswa dzinonzi hadzizoenzani nedziri kubhadhariswa muzvipatara zvemuHarare. Mutauriri webazi reutano kuZambia amai Pauline Mbangweta vanoti vachambotanga vapira nyaya iyi kumunyori mukuru webazi reutano pavabvunzwa kuti varapwi vangani vanobva kuno vachienda kunorapwa ikoko. Ongororo yakaitwa nesangano reCancer Registry mugore ra2021 inoratidza kuti huwandu hwevanhu vari kubatwa nemagomarara huri kukura chaizvo, uye sezvo yave kubatawo vana vadiki vari pasi pemakore 14, gwaro regore iroro rinoratidza kuti gomarara repamuromo wechibereko, gomarara repazamo nerepasikarudzi kuvanhurume ndiwo magomarara akabatwa vanhu zviuru zvinomwe nemazana masere ane makumi mana nemumwe chete kana kuti 7841. Zimbabwe inonzi ine mishina mina chete inorapa gomarara, mitatu iri pachipatara cheParele Nyatwa nemumwe chete pachipatara cheMpilo kuBulawayo, asi inonzi yave nenguva isingashande. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropa Fazuma Pimitse.
Iye zvino tokupai chikamu chinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Mutungamiri weAmerica uye vari mutungamiri webato remadhemocrats vaJoe Biden vari panguva yakaoma svondo rino pekuti vabude nepavamire panyaya yekuti vekwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna mbudzi wegore rino here kana kuti kwete. Izvi zviri kuuya mushure mekushoropodzwa kwavo nevamwe pamusoro pemafambisiro avanonzi vakaita gakava ravakaita kupera kwemwedzi wapera nevachamirira bato remaRepublicans musarudzo vaDonald Trump. Gakava iri rakaitwa panhepfenyuro yeCNN. Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachitaura vakazvimirira vatimu Muringai avanoti avaoni vaBiden vachibuda makwikwa aya, kunyange hazvo zviri kunzi nevamwe vakwegura vachiti makore avo nemakore avaTrump akada kungoenzana.
Inini kuona kwangu nyaya iripo ndiye kuti maDemocrats anenge akanonokawo, nokuti nyaya iyi taiziva kuti vaBiden vanenge vatikurei kubvira last year, ndonge vanga ne plan yekuti vavaise pavari kuda kuti vaende. Kuti vachibuda nenguva ino yekwasara 5 months zvinenge zvine njodzi, nokuti munhu achapinda ipapo kuchazomboita kukwikwidzana nekudhonzerana nekunetsana imomo maDemocratic Party machos. Asi ini kuona kwangu ndikwekuti vakaita debate paipai na June patinozosvika September 10 ndopane imwe debate reach 2. Inini kuona kwangu dai vavasiya varivo maDemocrats ese orala behind their candidate, nokuti tinoona kuti kudivi remaRepublican maRepublican vari kumira na Trump, nyangwe zvaita sei aikwitwa 34 convictions akaita umbava wakaoneka une umbowo, but vari kuti tiri kumira nemunhu wedu. Ende iye haana kunyanya siyana naBiden pamakore, ndofunga vasiyana ne 3 years. Saka injodzi yavari kuda kuita maDemocrats kuda kubvisa bhiza rinenge rapakati pemutambo.
Munoona kunge vachazokwanisa kusunga dzisimbe here vakaramba vari mumakwikwi aya panozosvika debate ravo rechipiri?
Inini kuona kwangu next day pavakabva kudebate riyariya vanga vane energy yakandishamisawo kuti yanga iri kupi zuva ravanga vatadza kutaura. Saka iniri kuona kunge vaona ezvinezvi, nokuti kana uchitora position yaunenge uri lightly ukazoona vanhu vaakupenga, I think zvinokuchangamudza nekukumudza. Saka ezvinezvi ndiri kuona vari kukampena vari kuita zvakawanda wanda vachida kuratidza vanhu kuti simba richiripo. Saka September 10 ndofunga vanenge vachiri naro kana vasina kubviswa nebato ravo.
Tinoona vaTrump vari kuramba vachikushidzira kuti aiwa vaBiden ngavaenderere mberi. Sei vari kudaro?
Nokuti vari kuziva kuti mapollings kuratidzira kuri kuitwa nevanhu kana vachibvunzwa mubvunzo vari kuratidza kuti vanenge vachitungamira vaBiden by 6 points parizvino. But tinoziva isusu kuti mapolls hareve chinhu, nokuti takamboona pana mai Hillary Clinton zvainzi mai Hillary Clinton vachawina by close to 60%, asi zvatakazoona angari mashura. Saka vaTrump vari kuhopa kuti vaBiden ndivo vavangakwanise kukunda, nokuti vakaisirwa munhu mutsva kunenge kuna nemangange panyaya iyo.
Vanga vari muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika vatimu Muringai vachitaura naMarvelous Mushanganya wewe Studio 7 vari kuOhio muno muAmerica. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Muri yeZimbabwe ndine confidential information yekuti every Zimbabwean must know, whether you are in Zimbabwe, South Africa, Botswana, Zambia kana kuNamibia, nevanhu vese vari kuenda kudemonstration yekuLusaka, information yasvika ndeyekuti tatiri kumashure musi weSaturday, Saturday inei marwezurai, I mean today is Monday, ZANU PF yakatotumira military ndikunzwa kumameetings esadaka, ndati ZANU PF yakatotumira military kumameeting esadaka. Saka matumiro avari kuita vana vakasimuka musi Saturday kubva kuZimbabwe vemilitary vamuno muSouth Africa kuti vagare pasi naRamaphosa vobva vabva ipapo vobva vamhanya kuAfrican Union. Saka ndiri kuti mhuri yeZimbabwe ndatirambe takatsika kuZambia ngakuendwe chop chop chimbi chimbi. So military iruda kutsvaga wokukanda wokuisa ipapo kana Mnangagwa achinga abviswa. Military yeZimbabwe iruda kuita hutsotsi wokutsvaga munhu wavo wavanoda kuisa. Saka mhuri yeZimbabwe garai makachenjerera ipapo. Hatisi kuda munhu anobva kumilitary. We don't want ZANU-PF kuti vatishandisire system yekuNigeria yemilitary style. Hatisi kuida.
Pamusoro veruzhinji rweZimbabwe rwakatekeshera pasi rose, ndini mukoma John John. Vakuru vedavo vamunangagwa vaED mashoko avakutaura mazuva ano vakurashika vakuresva, vakungoti chero zvabuda mumuromo wavo ungofunga kungotaura izvozvo. Matauriro avakaita mazuva apera ekuti zigi richange rave iroro gara vanenge vakubvumira kuti rishande muZimbabwe risingakusingasasenzi US dollar. Vari kutamba ngavambotanga vafunga futi. Ukasvika uri chero kwaunenge wasvika uchipinda paborder reZimbabwe, ngatingoti paBride Bridge, unoona mota dzese dzakazara nezvinhu zviri kuimpotwa. Tichisenza maranzi, mayusa, mapula, nekuti ndiwo anobvuma kusenzeswa kune dzimwe nyika. Saka iwo mukuru kana vangomuka ungoti votomu vongovhotomoka kuti zigirangu aiwa. Kana rave nesimba zigiroro ticharioona raakusevenza kune dzimwe nyika, tozova kuti rave paInternational Market rozotanga kusevenza. Zvinhu zvavakutaura vakuru ava ndizvo zviya zvavataura navamugabe mazuva aya, vozopeisira vazokokera masanctions, munhu ozofa akutisira munhamo mupfumvu inenge isingaiti. Saka tifaniri kuvabvumira kuti varamba vachitaura zvavanoita izvozvo.
Studio 7 mbotiudzirawo vamunangagwavo vasati asoti kuvavhotera kwatinoita. Tiri kuda zvakawanda, tinongoda kuti vachengetewe vativhurire mikano. Avasingakwanisi ngavabve. Ini ndini Maxwell Gumbo kubva Mberengwa.
Makasei ana mukoma Jonga ipapapa arisei pastudio 7. Aiwa tinobonga kupindi panhau dzechokwadi. Ambai makadaro, tinoti kuana veZimbabwe ngatibudei tizame kuratidzira zvine simba pamusoro penyika yedu. Takashinga, tisatya. Kuna nyama inowira mukanwa meshumba yakavata. Tini wenyu Chifi Mutambara.
Studio 7, makadii washamarari wedu weStudio 7. Ndoda kungotaurawo zvangu pamusoro pezviri kuitwa neZANU-PF. ZANU-PF zvairi kuita zvekusunga vanhu chishandisa mapurisa, chisunga vanhu vasina mhosva vachiisa mumajeri. Hazvina kunaka, kuchikora kodzero dzavanhu. Utungamidzi weZANU-PF nevanhu vanosapota ZANU-PF iri kuratidza kuti havana chavanoziva nezvepolitics. Nekuti dai utungamiri weZANU-PF uchiziva politics, uchiziva kutungamira nyika, uyu munhu anonzi Mnangagwa dai watomubvisa. Izvozvi wotsvaga mumwe kuZANU-PF ikoko anotungamira nyika zvakanaka, asingatyore kodzero dzevanhu, asingambunyiki dzevanhu. Pane zviri kuitwa izvi zvinonyadzisa. ZANU-PF yakunyadzisa Zimbabwe, yatova chiseko. Ukaenda kune dzimwe nyika ukatotaura kuti ndiri muZimbabwe, unongoti uri kutonyadzisira chaiko. Kwana Ramaphosa wavo vanovatsigirana naFike Mbarura ngavaone sarudzo dzavakaitapo. Dzavakaita sarudzo dzakanaka dzakachena, muno vanoita sarudzo dzekuba. Hazvina kunaka.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa zvakabuda musarudzo dzakaitwa kuBritain uye zvazvinoreva kuvana veZimbabwe pamwe nehurumende yeZimbabwe tichitarisa ukama hwenyika mbiri idzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Hurumende inombotora matomo ekutungamira kufambiswa kwemabasa mukanzuro yeHarare pamberi pemusangano mukuru weSADC uri kutarisirwa kuitwa muZimbabwe mwedzi unouya. Muzinda weAmerica muZimbabwe unobatana nesangano rezvemitambo reJubilika Dance Trust muchirongwa chekudzidzisa vaimbi wemutambo wehip hop muZimbabwe nezvemagariro evanhu akanaka. Tabatashuka kumagume chirongwa chedu, anukone kaine mufaro semazuwa wose, ndini wenyu, Jonga Kandemi iri, West Studio 7, ndiri mu Washington DC, ndi kusiyami na Tawoka Nube.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 18 Ntulikazi 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthatha umsebenzi wokuqhuba inhlelo zikamasipala weHarare ezithiyeneyo ezifana nokubutha izibi kanye lokulungisa imigwaqo phambilini komhlangano omkhulu oweSADC Summit ozaqhutshelwa kuleli dolobho ngenyanga ezayo.
Sisebenzisa i-hip hop ukukhuluma ngokuthuthukiswa kwezigaba esingathi khona i-community development lokuxazululwa kwezingxabano emphakathini, conflict resolution.
Isigodlo someli weMelika eZimbabwe simanana labenhlanganiso yokulibazisa uZulu ngomculo lemigido e-Jibilika Dance Trust ekusungulene uhlelo lokufundisa abacili bengoma somdumo we-hip hop eZimbabwe.
Abaningi ngathi besehluleka ukuthi bavule ama-accounts ebhenki, sokuzaba nzimela kakhulu.
Abanye abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Botswana bavalelwa phandle kokusebenzisa omakhalekhukhwini, ikakhulu labo abangela maphepha aqondileyo awokusebenza lokuhlala kwele Botswana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende ubikwa esethethe umsebenzi wokuqhuba inhlelo zikamasipala weHarare ezithiyeneyo ezifana nokubutha izibi kanye lokulungisa imigwaqo phambilini komhlangano omkhulu oweSADC Summit ozaqhutshelwa kuleli dolobho ngenyanga ezayo. Uhulumende uphinde walaya abanikazi bezakhiwo eseduzane lemigwaqo kuleli dolobho ukuthi kusiyafika mhlaka 31 kulinyanga babe sebelungise kumbe ukulolonga izakhiwo zabo zakhangeleka. Umhlangano wesathi kuzaqhutshwa kusukisela mhlaka 14 ngoNcwabakazi usiyaqhutshwa mhlaka 18 ngenyanga efanayo. Lapho umongameli Emmerson Mnangagwa azathatha khona isikhundla sokuba umgcini sihlalo weSADC. Umnangagwa usanda kukhetha i-commission yokucubungula ukusebenza kukamasipala weHarare kusukela ngomnyaka ka-2017 ngoba uhulumende ecabangela ukuthi i-council le iphatheka kumisebenzi yenkohlakalo. Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume ukuvumile ukuthi zikhona inhlelo zikamasipala wakhe eseziphethwe nguhulumende esithi lokho kuvamile nxa kule mihlangano emikhulu efana loweSADC lo. Abesigodlo someli weMelika eZimbabwe bamanyanela benhlanganiso yokulibazisa uZulu ngomculo lemigido eJibilika Dance Trust ekusunguleni uhlelo lokufundisa abaculi bengoma zomdumo owe-hip hop baseZimbabwe. Indlela zokusebenzisa lomculo ukumelana lengxabano, ukufuthelana kanye lokuthi abakulomsebenzi bathole inzuzo bephakathi komsebenzi lo bewuthatha njengebhizimusi. Abangene emhlanganweni wemfundo lo obizwa ngokuthi Next Level ozaqhutshwa kwamaviki amabili eHarare bemukele ngenjabulo loluhlelo besithi bayalijabulela leli thuba lokuzilolonga lokucijisa umsebenzi wabo ekuculeni i-hip hop. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba eseHarare.
Osebenza esigodlweni someli weMelika eZimbabwe, umnumzana Butholezwe Nyathi,
Uchasise kabanzi ngalolu hlelo olusungulwe namuhla eZimbabwe College of Music eHarare.
Okubalulekileyo ngohlelo lolu ukuthi sisebenzisa iHip Hop ukukhuluma ngokuthuthukiswa kwezigaba sengathi khona yicommunity development lokuxazululwa kwezingxabano emphakathini, conflict resolution. Leso kusiba njalo lenye injongo nhloko yokuthi sixoxe ngokuthi kathi ontanga bangaphila njani ngomculo weHip Hop.
Kulabaculi abazingcitshi abane abavele kwele Melika ukuzofundisana lalabo abasachathukayo kwezokucula ingoma zinye abaseZimbabwe ikakhulu abasakhulayo. Omunye wabane laba yena oyingcitshi ekugideni ingoma zomdumo weHip Hop uLady Beast ukhuthaze abesifazana ikakhulu abasakhulayo ukuthi labo bengene kulo mdumo ngoba kungabanceda ngendlela ezehlukeneyo.
If you consider yourself to be an artist or a dancer.
Abanye bayayangeka ukugida kodwa lokhu yikuhlalela isipho sakho. Ukugida kunceda ekuthini awucabangi okuningi-ningi njalo kuphathisa imizimba yethu ukuthi iqine. Ngikhuthaza omama namankazana ukuthi bengesabeli ikhatshana.
Osakhulayo wakobulawayo ocula iHip Hop owaziwa ngokuthi nguPrince naye uphatheka emhlanganweni wemfundiso owe Next Level. Yena ke uthi uhambo lusaselude ukuze abazali lezigaba bamukele umculo awuthanda kangaka.
Mina I'll tell a personal story. Umasandu wayelalela ingoma zami. Ah no, you know when you told me that you make hip hop, ngangi worried. But when I heard ingoma zakho, I heard ukuthi you don't do it like the rest of the people. So she actually gave me advice. Wathi mntanami ungayenzi ama drug.
Omunye njalo odabuka kobulawayo okumsebenzi wemigido etshiyeneyo uVanessa Nyoni naye okade ekhona namhlanje uthi uyalithakazelela leli thuba abalitholisiweyo ukulolonga amathalenta abo.
I program lay iyasinceda kakhulu because iyasihlanganisa nama artists. I am hoping that I do projects with them. So I ngiyabonga sibili project le iyasinceda kakhulu. I art iyasikhiphe izinjene eziningi ezi. For example, doing drugs, alcohol abuse. Iyangceda lami uku-inspire abanye like a younger generation from me.
Kodwa abaningi abangathakazeleli ingoma ze-hip hop besithi zikhuthaza ingxabano njalo zilenhlamba lokuncindezela abesifazana lamantombazana. Kodwa okhokhela inhlanganiso yeJubilee Dance Trust uMnumzana Plot Marco uyakulandula lokhu esithi kuningi okuncomekayo okutholakala emculweni we-hip hop okugoqela inzuzo eziphilisayo kanye lokulondolozweni kwelungelo loluntu. Amazwi kaMakho agcizelelwe ngumculi olodumo uMnumzana Albert Nyathi othi abaculi abaletalenta lokucula umdumo we-hip hop bengalaleli ababadonsela emuva.
Ngoba i-art is about also i-market. So all ensemble vele it's going to get a different market from the others. Kanti kuyakulezi izingoma vele zingadlali kuradio ngoba ziyabe zinalo nhlambanhlamba. Baziyabe zidlala emaclub. Abantu bayabekholisa khonokho emaclub. It's okay ngoba ile-audience yayo.
Ingcweti ezine zomdumo we-hip hop ezivele kwele Melika ezikhokhela umhlangano wemfundiso lo ngabathi uLady Beast, uD1, uNick Neutrons kanye loCartridge Rao. Limfundiso ibikwa igoqela konke okuphathelane lomculo owe-hip hop kanye lokuthi abaculi abalesipho sokucula lokugida bangaziphilisa njani kulumsebenzi. Mhlaka 19 walinyanga kuzaqhutshwa umdlalo wokuphetha umhlangano wemfundiso owe-Next Level eHarare. Lapho abaphatheka kulolu hlelo lwamaviki amabili bazaba nomdlalo wokucula lokugida betshengise ubungcitshi babo phezu kwalokho abakufundisiweyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Abanye abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Botswana bazithole sebevalelwe phandle kokusebenzisa umakhalekhukhwini ikakhulu labo abangela amaphepha aqondileyo awokusebenza lokuhlala kwele Botswana. Lokhu kulandela ukwethulwa komthetho wokuthi bonke abasebenzisa umakhalekhukhwini kumele babhalise ama-SIM cards abo ngokusemthethweni i-Know Your Customer besebenzisa incwadi eziqondileyo ezifana lamaphepha awokuhlala noma owakusebenza kwele Botswana. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kwele Botswana.
Iningi labadabuka eZimbabwe kakhulu abanye lamvumo yokusebenza lokuhlala kwele Botswana baphakathi kwenkulungwane lenkulungwane zabantu abaqinyelwe ukusebenzisa umakhalekhukhwini kwele Botswana ngoba bengabhalisanga ngesikhathi kufika usuku lokugcina lukamhlaka 30 Nhlangula. Ikhomishini ebona ngeziqondiso zomthetho okusetshenziswa kumakhalekhukhwini eBotswana Communication Regulatory Authority kumbe iBOCRA yayethule isiqondiso sokuthi abantu bonke babhalise inombolo zabo zikamakhala ekhukhwini okusemthethweni. Kodwa baningi abantu abaficwe ilelo langa belokhu bengabhalisi kakhulu abeZimbabwe abanye lamaphepha okuhlala umbe ukusebenza kwele Botswana okusho ukuthi bahle baqinyelwa ukusebenzisa umakhalekhukhwini. Abanye njalo bagcina imali zabo kumabhanga ngaphansi kwamankampani abomakhalekhukhwini i-mobile money, ngakho abasenelisi lokufinyelela lezi zimali. Umnumzana Cosmos Sibanda odabuka kwele Zimbabwe uthi noma kubuhlungu okwehlela abanye bakhe uthi kodwa umthetho ngumthetho kumele ulandelwe.
Yona izimo indaba ye-KYC kodwa kola ngenye indlela kule singakwenza umthetho ngumthetho nje kumele siwulandele ngoba ukuzibeka kuyabe kukhona ukuzama ukuqondini nasizazama izindlela esingaphila ngazo ngoba kakushalenjeki.
Ikhomishini yeBOCRA ithi ubani lobani ofuna ukusebenzisa umakhalekhukhwini kumele abhalise lezi nombolo okusemthethweni. AbeBotswana kumele basebenzise isithupha kukanti abokuza kumele babe lencwadi yepassport kumbe amaphepha okuhlala kumbe lokusebenza eBotswana. Umnumzana Ntokozo Thebe omunye njalo odabuka eZimbabwe yena uthi ilizwe lelizwe lemthetho yalo kodwa kuzaba lokulahleka kwebhizimusi eningi.
Imithetho ngezindawo ngezindawo kwenzakala ngendlela abafuna ngakhona kodwa in the standard of communication nambona ingani layo iBOCRA ngokwayo kahle kahle ngingagunguluzi kumbe ngingagondi iguma izalahlekelwa yibhizinesi.
UThebe uthi njalo imithetho le noma nje iqondile ilakho ukubona abantu bekhetha ukugcina imali ezindlini.
Abaningi kade besehluleka ukuthi bavule ama-accounts ebhenki sokuzabanzimela kakhulu ngoba imali yokubana beyigcine mbona ingani uhulumende ngokwakhe yemiqobo lwakhe kuzamele ukuthi izinto ezifana lele zazigcinisise ngoba imali yakhe it will not be in a circulation ngoba abantu sebezayigcina ezindlini.
Umnumzana Mkhululi Moyo ohlala eHabroni utsho umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Asila maphepha akwanileyo iningi lethu, so uthola ukuthi ukurejista ngale kuyahlupha nxa kungela maphepha akwanileyo. So abaningi vele bavalelwe ama-SIM card asaspendiwe. Orange Man ke bangaba nomnye ufowethu lapho omunye laye isibili hayi imali yonke bayivalele phakathi imali isibili ngantete xaxa sibili imali eningi.
IBOCRA iqume abantu abedlula ingxenye yesigidi i-600,000 ukuguqela ezalwane zaseBotswana ebezikade zingabhalisanga inombolo zabomakhalekhukhwini okusemthethweni kufika umhlaka 30 wenyanga edluleyo kodwa abalamaphepha aqondileyo bangabhalisa ukuze bathole ukusebenzisa njalo kwenombolo zabomakhalekhukhwini. IBOCRA ithi uhlelo olwe-Noyo Customer indlela yokuthi uhlale kulomzi ukuthi kwaziwe ukuthi ngubani osebenzisa inombolo ethile kamakhala ekhukhwini funa kube lokudalwa kwecala kusetshenziswa leyo nombolo. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo, sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Odokotela bakhuthaza abazali abalabantwana ababulawa ngumkhuhlane we-hernia lozulu nje ejikelele ukuba bayedinga usizo ezibhedlela ngoba umkhuhlane lo uyelapheka. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abezempilakahle bathi kulabantwana abaningi eZimbabwe abahlaselwa ngumkhuhlane lo wona oziveza ngendlela ezichiyeneyo ezigoqela ukuvuleka kwenkaba lokuphumela ngaphandle kwezitho zangaphakathi ezifana lamathumbu. Imikhakha yalomkhuhlane emibili evame kakhulu kuleli yi-inguinal hernia le-umbilical hernia, yona elatshwa ngokuhlinza isigulane isejari kulungisiswe lapho okuyabe wonakale khona. kodwa umuntu engaphuzelwa ukuhanjiswa kubodokotela ulakho ukufa. Nangu udokotela wethu Ndebele.
Yena yayenzakala endaweni ezijineyo, yakwanisa ukuyenzakala esibhonweni, kwanisa ukuyenzakala enxulwini kumbeni phakathi laphakathi kwesisu kusehla kusiya phansi. So iyena kuyikuphumela phandle isikhathi esiningi kuyabe kungamathumbu endaweni lapha angafanelanga abe khona. So kusiya ngokuthi kuphume kwabanjani. Nxa ephume buyela ikakhulu enkabeni akusonto emangalisayo. Umntwana nasamncane siyamelela athi angakhula xa kulokhu kungavalekanga kube sekuvala.
Loba nje isifo lesi sivame kakhulu ebantwaneni, silakho njalo ukuhlasela abantu abadala. Uqhubeke echasisa udokotela Ndebele.
Ungakhonzelwa ukuthi umuntu azale lakho kumbe inqamuke phakamisa izinto ezinzima lezinto ezinjalo kwele situbele hernia. Especially abantu nabakhulu kuyabe kuphakamisa izinto ezinzima lezinto ezinjalo nxa ungayisiyo leyani ukuthi umuntu wazala layo. So yelatshwa ngokuthi isikhala sakhona sivalwe operation.
Unkosikazi Sinothile Nkiwane uthi ulendodana eyelatshwa lomkhuhlane.
Sihambe impilo wahlinzwa usedlala kuhle labanye. Ngoba ngesikhathi evuvukile enkabeni wayekhala kokuphela kungasaphileki. Ngikhuthaza omama ukuba bedinge usizo kusasemasinyane baye esibhedlela hatshi ukuhlalela umkhuhlane.
Omunye oke waba le henia kodwa welatshwa wasilwa ngumnumzana Nkululeko Mguni.
Ngo-2019 ngahamba ku-operation eyi-right inguinal hernia. So ungathi ngivuka ekuseni ngisiyachitha amanzi ngabona ngile bhundu ngaphansi kwesisu. Ibhundu lakhona lingekho buhlungu but kwakuyinto eyayingajayeleki. Vele ngahle ngahamba ekliniki. Ekliniki basebengirefe empilo. Empilo ngale basebengitshela ukuthi i-right inguinal hernia ngasengibhukha for i-operation. Basebengichasisela ukuthi umhlobo wehernia lo engangilawo amathumbu ayabe ephumile. Isake lihlukanisa amathumbu le-bladder lalidabukile, so amathumbu ayesethutshile layasebhokokile, sesebhokozile laphani aphumelanga phandle. So yiwayekhanya like elidumbu.
Odokotela bathi kumele abantwana bahlolwe sonke isikhathi ukuze baphanyiselwe ukwelatshwa nxa uthe watholakala lumkhuhlane. Ukwelapha isifo lesi eZimbabwe kubiza amadola aseMelika aphakathi kwamakhulu amane kusiya kwayisithupha, i-US 400 kusiya ku-US $600. Ngenxa yokudula kwenhlawulo le, ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luvame ukwelapha abantu mahhala, lusebenza lenhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-QZimbabwe, iZimbabwe Medical Association kanye logatsha lwe-United Nations olubona ngenhlalakahle yabantwana olwe-UNICEF. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezi phathelane leMelika, inani lamalunga ebandla lamaDemocrats akhuthaza uMongameli Joe Biden weleMelika engumkhokheli njalo waleli bandla ukuthi ayehle esikhundleni sokuncintisa kukhetho lokudinga uMongameli welizwe oluzaqhutshwa ngolwezi ngoba eseluphele liyanda. Laloba kunjalo kulenye inkokheli yebandla lakhe elokhu imsekela. Lokhu kuza kulandela ingxoxo-mpikiswano ayenze lozancintisa kulolu khetho emele ibandla eliphikisayo elama-Republicans umnumzana Donald Trump. Singabona uBiden evuma ukudedela komunye na. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika.
Eqinisweni uBiden nguye ozizwayo umzimba wakhe ukuthi umi kanjani. Ye, siyazi ukuthi bakhona bathi kudebate leyana esayibonayo kazanga aperforme kahle. Kodwa ungananzelela lakho bakhuluma beke yetha ngoba akusho ukuthi idebate yonke ngokubona kwami wahluleka. Mina ngibona ukuthi kwaba nephutha elincane engeke uze ukuthi idebate yonke UK was a failure. So yes, ngiyazi ukuthi ama-democrats amaningi akomplainayo ungathola ukuthi nabantu abana abaya ku-re-election ngo-November and I think ukuthi i-concern yabo siyayizwisisa of course akusho ukuthi sithi abakukhulumayo i-nonsense kodwa okusalayo ukuthi uBiden nguye inkokheli ye-Democratic Party and right now nguye i-nominee bayenza ama-primaries and wawina uBiden.
Kodwa daba lolu alusoze luphazamise na umkhankaso wakhe?
Well, umkhankaso wakhe uhamba kahle ngoba nanku siyambona uyawenza ama-rally uyakhona uyakwanisa ukuthi akhulume clearly uyenza ama-interview le-media. So wenza konke okufanele awenze ukuthi umkhankaso wakhe ukuhambe kahle. Ishile age mina ngoba angiboni umahluko omkhulu phakathi kwakhe lo Trump in fact bashiyana ngeminyaka emine nje kuphela. So as long as uBiden yena umzimba wakhe ewona uvuma and njalo lathi sibona ukuthi uyaperforma asingeke siye ngalokhu okwenzakala nokudebate bese sithi yikho okuyi-measure of isimo sakhe.
Singabona na udaba lolu olokuthi asuswe laphana kwabancintisayo lusiba ludaba olwamukelwa ngabaningi na olungenza ukuthi agcine esesunduzwa ngabaningi sibili?
Kumele also sinanzelele ukuthi abantu abaningi abathi uBiden makasephe down ungathola ukuthi labo ngabantu abanama-agenda esayidini abawaphushayo. Okubalulekileyo yukuthi ma ufika uNovemba ngesikhathi sokhetho i-America kumele i-decide whether ifuna i-democracy iqhubekele phambili ngokuvotela uBiden noma bafuna ukuthi i-dictatorship ingene e-America ngokuvotela uTrump. So at the end of the day mina ngithi abantu yibona abazothatha ukuthi bafuna i-America enjani. Hhayi okokuthi hhayi uBiden asimvoteli ngoba usegugile. That mina ngibona lokhu kuyi-relevant. It has nothing to do with what is happening elizweni la.
Umnumzana Dan Moyo yisizalwane seZimbabwe esihlala khona lapha eMelika esilandela ezombusazwe. Ubesecingweni le-Studio 7 eseVirginia khona lapha eMelika. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu lina balaleli be-Studio 7 elisithumele yona nge-WhatsApp.
Litshona njani baba Dube, litshona njani? Hayi, mina ngiyaphila ngongwenya lo elikhuluma layo. Ngikhuluma manje ngiseGaborone. Ngokuzalwa ngizalwa eLubimbi, ngokuyakha ngiyakhele eChibila ngosobhuku uTylos phansi kwenduna uSinamagonde. Ngizamangwele okhulumayo hayi abaningi bayamazi eChibila laphana. Kule ndawo leyo wabudube esithesa engayizwa lapha eyomfundisi lo othiwa ngwe-chop chop lo we-chop chop. Hayi umfundisi lo into ayenzayo ingathi ayikho right babudube. Iqiniso lihle vele abamaziyo uma ungabuza imbali yakhe from eDongamuzi laphana Dongamuzi Lubimbi siyadindi ngale hayi vele kanye ngathi intanga ezincane aba o-small penty uyabathanda kakhulu ubathanda kakhulu so ugcina sethethisisa amabandla uyabona ugcina sethukisa amabandla ke akufanelanga abafundisi benze ngaleyo ndlela ma kuthiwa ungumfundisi ufanele eziphathe ngobufundisi bakhe. Siyabonga-ke engingakhohlwa-ke ukubingelela imuli yami unkosikazi wami engithandayo unamangwe laphana umama kamaprins. Ngiyabonga mama, inkosi ibe lawe lapho khona lami hhayi ingigcinile lapho. Sizabuya sihlangane nje emalangeni khonapha emaduzane. Yeyi umqando kuphele kutswana bakithi asimqando lowo makristamas.
Sanibonani linjani bobo? Ya siyayizwa indaba yamasosha lawa awezano lama president akhona lawa afuna ukuzifaka ezikhundleni. Thina sisafuna ukwazi lokhu okwamasosha afuna upresident nalokho ukuthi upresident uyashiya kashiye. Asafuna ukwazi, thina sifuna ibandla lonke leli elibusayo lona lelo elezano liphume, asisalifuni. Noma ungaphuma upresident obusayo kwangena omunye, as long as aseyibandla lela alukho utshentshi uzoba khona. Sikhathele ngaleli bandla elibusayo. Indaba yokuthi khona manje amasosha akhona abulala abantu, amaphoyisa abopha abantu ashaya abantu ngento erongo. ngoba kulilona lelo ibandla elibusayo. Bawubuza le abanye bathi hayi thina indaba zamapolisa, thina siright. Akuna mthetho, abantu bahlukumezeke elizweni, akuna progress ngelizwe. So cela ukuthi ibandla leli elibusayo yile singasalifuniyo, hayi ukuthi upresident ibandla elibusayo asalifuni. Ngeke sesilivotele futhi mawuthi usokufika isikhathi samavoti, akuna mthetho sokuvotela, asilifuni. Sifuna ibandla elisha elizobusayo elizwe leli lithuthuke.
Masakazi bakaStudio 7, linjani, hayi thina siyaphila. Siyalithanda kakhulu lina lesisakazela emsakazo yenu. Hayi la menza umbonanyana nje omncane la. Heyi, thina lathi lapha sithole nzima esikolo seMadugonye la. Angazi ukuthi mbezi, asisuswa seZimbabwe kumbe uhulumende, silomunye uhulumende ongayisiyo owaseZimbabwe angikwazi. Ngoba hayi sithole nzima, siqotha abantwana every day. Angikwazi kungabe education bona bathi uright yini. Isicela lathi lisinike ama-phone number yabantu be-education, sike siqophe labo endaweni yesikolo seMatogoni. Ngiyacela mpela, siyabonga.
Studio 7, linjani? Hayi thina siyaphila, ngaphi enkayi. Ya thina silohlupho lapha, sake sezothi uhulumende uthi abantwana bengaxotshwa ezikolo ngenxa yama-school fees. Thina esikolo sethu lapha abantwana baxotshwa every day, baxotshwa abantwana abafundi. Sebeze bekwazi abantwana ukuthi ngemande lange-Tuesday kumele balove esikolo ngoba baxotshwa esikolo. Kufuneka imali ezingazwisisekiyo, yethu masitule imota. Abe ufuna imali aye uthele ifuel yakhe. Nxa engasela fuel uyaxotsha abantwana esikolo, bayabuya lamadola-dola. Esinye isikhathi kuthiwe ngamadola amanzi, esinye isikhathi kuthiwe ngamadola amagetsi. Hayi, izinto ezinye eziningi ngezingazwisisekiyo ukuthi izimali zangikhona ngezifunekayo ngezokwenzayo. Hayi, thina esikolo sethu ngapha enkaya esinqwangombe, hayi sithwele nzima bantu. Studio 7 sicela lingenele, abantwana abafundi bayaxotshwa abantwana esinqwangombe lapha. Sesizinto yangikhona singakwazi ukusiyenze njani singabazali. Uhulumende uthi abantwana bengaxotshwa, kodwa kwesethu isikolo hayi umthetho lowo kawusebenzi. Sicela lisincedise bakithi.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lanile lakho ukusithumelela imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp, fakani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Kudaba lokuzilibazisa namhlanje sihamba lomculi werumba uAndile Dube eleqembu lakhe eleZanolo Express Band linsizwa idabuka kwamadlambuzi ePlumtree kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ixoxa loNtungameli Nkomo oweStudio 7.
Nabalaleli nabalandeli kanye neZimbabwe nje yonke jikelele, ngizolethulela umculo wami bantu bakithi ongakakayindawo. Emculweni ngiqale ngonyaka ophelileyo ngazorekhoda i-single track enesihloko esithi isigwili. Ngithanda ukubonga kakhulu indoda engu-Honesty Mathonsi, indoda engisuse phansi yazongishiya lapha engikhona khona. Njengamanje sisendleleni zokuthi sihlele i-album entsha. Uma ngabe iNkosi ivuma, ngiyalithembisa izobivutha amalangabi. Yeah.
Sibonge uNtungameli Nkomo laphana, lolu daba siludlale ngomgqibelo kodwa saluphinda ngenxa yokujathelelwa ngabanengi. Lingakhohlwa ulive talk oluhlelo olulandelayo sixoxa ngobudlelwano veleZimbabwe leBrithani lapho kulandela ukukhethwa kukamhulumende omutsha owebandla leLabour Party. Singakehlukanisa hlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uthatha umsebenzi wokuqhuba inhlelo zikamunicipala weHarare ezitshiyeneyo ezifana lokubutha izibi kanye lokulungisa imigwaqo phambilini komhlangano omkhulu weSADC Summit ozaqhutshelwa kuleli dolobho ngenyanga ezayo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwesinanamhlanje olivalelisayo nguThabo Kancube nesithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.